A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 19th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And as usual, we would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are discussing about the demonstrations that took place in Harare today, sparked by the spiraling cost of living.
A handful of MDC youths were joined by dozens of Harare residents in a protest that lasted about 30 minutes before police disrupted it by lobbing tear gas canisters into the crowd.
No arrests were reported at the time of going on air.
The spontaneous protest comes barely a few hours before MDC leader Nelson Chamisa told a press conference that he will be leading protests from the front.
Chamisa said his tour of the country had revealed that people are now fed up with the government's failure to resuscitate the economy.
Just yesterday, Zimbabweans faced a new round of price increases and some basic commodities like the staple maize meal remained scarce.
And let's take a listen to what Chamisa said in a press conference in Harare today.
People are actually saying, President Chamisa, you are wasting time with these people. They are deaf and dumb. They will not say a thing to you. They will not listen to you. Let's just deal with them. President, give us a signal. That's what they say. And I'm telling them, look, we must give people a chance. As a leader, we must always make sure that we give people a chance. They're saying, no, we don't have any peace. So this peace you want to give a chance is not there. There's no peace in our pockets, no peace in our stomach, no peace in our homes, no peace in our marriages, there's no peace at work machines. Even weddings, there's no peace. So what peace are you talking about? Let's just do what has to be done. And people are ready. And now I'm almost joining that chorus. Let's do what has to be done.
That there was the MDC leader, Nelson Chamisa, addressing a press conference in Harare today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. And remember, we are also streaming our shows on our Facebook pages right now, VOA Ndebele, VOA Shona, and of course, VOA Zimbabwe.
Ongo wadiwa watereri ne watariri nasi mchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum. Atisiku nyanyo tarisa shirikuitika mdiaspora chete. Tiliku tarisa shirikuitika pasirose. Itaka nangana nekura tizira kwa itukwa mwarare nasi newe chidikiwe MDC. Vasupezi sera vabata nao newamwe wangawa chii pindirao mkura tizira ikuoku. Nyaya itakutu wakuma na wechidiki newasika na wechidiki wapinde mnugwagwa. Iwe mu Harare anzi kuoma kwa upenyu, mitengo ya zvinhu kukwira, uye kusagadzikana kwa kango ita zvinhu munyadzo upfumi munyika, kwa ita kuti vanhu vanongesoshe nemuromo. Tanzwawo mutungamiri webato iro MDC Nelson Chamisa, vachitaurawo kuti vakatenderera matunhu ose enyika ari gumi, vachinzwa zviri kusangana nevanhu, vakanzwa nyaya imwe chete yekuti zvinhu zvakaoma, vanhu vari kushupika. Vari kunonga shoshe nemuromo. Vakati iwo kana pachezvo vakapesera vabatanidzira nawo nekwaya imba iyo yekuti zvinhu zvaoma. Nekudaro vari kuti aiwa kuzvigona kupinda mumigwagwa vanhu vachiratidzira. Ndo zvabva zvaitwa nevechidiki webato ravo. Tinoda kunzwawo imi kwamuri kuti muri kuona sei kuti matambudziko ari munyika anga achigadzirisika, anga gadziriswa sei, Chris.
Yebo Jonga, ye limzwile ke zvulukandaba uJonga uti yena lamhlanje siyaxoxa ye ngokwenzakala njengoba lisazwe ubana uhlelo lolu ngole diaspora kodwa ke lamhlanje sithe hayi iZimbabwe ikhanya ayihlalisekanga kuhle ukuthi sikhanya sixoxa ngokwemazweni khona ekhaya kusitsha hathi bo lamhlanje ke sifuna ukuthi sikhangele ke okwenzakale lamhlanje ntambama eHarare lapho kutshengisele khona abantu kuthiwa khona bekulexuku labasekeli beMDC abasakhulayo kade belomhlangano eHarvest House bathi beuqeda baphuma phandle bathi hayi sesiledlabuzane esiliphiwe ke ngumongameli wethu. Umongameli wabo ke umnumzana Jamisa ubize intatheli zindaba wazisele ubana ikwenzakala elizweni lokhu hayi kungani kulobunzima obukhulu kakhulu osebufuna ukuthi abantu babophe ziqine bangene ezitaladeni batshengisele bathi hayi okungayisukufa ikuphi sesidiniwe sesikhathele ye siyazi ukubana bakhona bathi hayi ayisiyo ke indlela yokuthi kulungisiswe kulokukhulumelana kodwa ukukhulumelana okukhona kuthiwa ngokwePollard okungafunwa ke nguye umnumzana Jamisa yiko ke siyaxoxa lamhlanje ngendaba ezithiyeneyo eziphathelane lakhona lokhu nje ukutshengisela ye okwakathesi sesilomunye womhlonitshwa wethu esinxusileyo jonga
Ongo Parish Notava, neve chidiki, ve Batrezano PF, va pinda muchirongwa, vanoitwa vagakanjwe. Vagakanjwe ndofunga ndinogo na unge ndiru kangansa zita, ndiru kumbira mundi gadzirise. Rinofana unge richinzichi zita e?
Rinonzi Alex Gakanje.
Gakanje.
Gakanje, kreb, yes.
Ye, yeah, noti kwedu isu kwa mtoko rinegara agunzi gakanje. Ayi watinotenda mkoma Alex mune chigaro chipi kuzaro PF
ndiku district
district ayi watinotenda zvikuru tichitenda kuwa na nguva yamaita kuti munge muchipinda muchirongwa chedu tichikurukura pamusoro pe zviri kuitika munyika tichitangira pakuratidzira kwaitwa nevechidiki veMDC tanzwa vachiti vapinda mugwagwa nekuti upenyu huri kuoma zvinhu zviri kuoma mitengo yezvinhu iri kukwira mari dziri kutambirwa nevanhu dziri pasi hanzi nemwe wechidiki vatambotaura naye MDC hanzi mhuri zhinji dzakungorarama nekutengesa vanhu vamavhenda muupenyu imiwo munoti iwo
nawo inoda kutanga kunzwisiswa ndekuziva chinangwa chaita kuti vanhu havaratidzire hazvinei nekumirira vanhu kana nekutambura kuri kuita vanhu asi zvine chekuita neshungu dzavainadzo dzekuda kuratidza pasi rose kuti vane chaunga chinovateera uye inzira yavari kuratidza nayo kuramba zvakabuda mukaridzo dzegore ra2018 saka kana zvigarisiko hazvifaniri kutariswa kuti vari kuzviitira kubatana nemhuri yezimbabwe iri kutambura nenhamo yavakakonzeresawo ivo pachavo vachivimbisa munguva dzesarudzo kuti kana vakasakunda varivo vachapinda mastriti vachiratidzira kuti nyika inorege kutongeka kuti kushaiko vanoda kuita ushamwari nenyika ino saka ndakatarisa zvavaita nhasi neushoma hwavanga vainawo zviri pachena kuti mhuri yezimbabwe haichadi kubatana nevanhu vanoda kuishandisa kuti vawane kuzivikanwa munhau dzezvematongerwo enyika kuti varatidze shamwari dzavo dzemhiri kuti aiwa tinechaunga tinotiteera nokudaro iri idanho randingati zvinhu zvaitwa nevanhu vane kudzimbikana pamwoyo nevanhu vakaita semunhu uya ari parufu wekuti haana chaanogona kubatsira nacho kuti rufu rwuendere mberi asi anogona kunobveura bhodho resadza achiti nekuti maita dzimwe sarudzo nemamwe madhisizhen musina kundikonsulta asi vanhu havagona kukonsulta munhu asina chaanogona kuzokondribhuta saka zvaitwa nevechidiki zvebato reNDC chinhu chinonyadzisa zvikuru nekuti hakuchina munhu ari kuvateera kana mukabvunza vanga vari mumuguta reHarare maitiro avava kuti mhiri zhonga ivo vachiti ibato rinokurudzira kuchengetwa kwebumbiro remutemo kuratidzira kunoitwa kana wawana tendedzo kubva kune vemapurisa uchitsanangura chikonzero chauri kubira kuratidzira saka ava vanhu vangofanana nehuku dzekwamusoro dzisisina zvadzichakwanisa kuita
regai tinzwe tabatana zvakare nemutungamiri wevechidiki mudunhu reHarare mubato reMDC vaStanley Manyenga vapindawo muchirongwa tinogamuchirai muchirongwa chedu vaManyenga
tinotenda
thank you so much maybe Chris you can ask him your first question
yes Mr. Manyenga welcome to the show
yes I can hear you Mr.
Okay, uyakhuluma yini kana kuti munongotaura chete?
shorter than Kirungu.
Okay. Yeah, so Mr. Manyenga, can you tell us, we have on the other line here Mr. Alex Gakanje of ZANU-PF, and he says what happened today was uncalled for and it's not going to help in any way. He says that the demonstrations won't help anything in any way. What's your take on that?
No, my take is that people have reached to a point whereby maybe taking to the streets, they will be also ahead by the government. You find that last year people have been trying to find better ways of talking to the government to air their views, but everything has seemed to be suppressed. So people have reached to a point whereby even as an individual, you can't control them. Let's not do this, let's do that. People then decided to do what they did today.
Mm-hmm. So you think this will achieve anything?
To a certain extent, I think now that you see that Mr. Chris is on radio, he's trying to reason. I think it is that the people were trying to give him a message.
Mm-hmm.
And that is a starting point. When you see them on radio like this, mm-hmm. it means that they have heard the call of the people and they want people to negotiate.
Mm. Mr. Gakanjike, maybe you can chip in there.
The issue with the small boys is that they haven't yet graduated to become politicians. They remain activists. This is the reason why MDC keep on losing elections, because, you know, a political party with activists will never win. So an activist is an individual who can support a certain agenda for a given period of time in order to make his stomach, his or her stomach full. These are hunger-driven decisions. MDC has resorted to stomach-based kind of politics. Whatever they have done today, it's not something new. It's something they have been doing for quite a long time. But you agree with me, even Manyenga can agree with me, that momentum is now at minimum level. And in fact, the people have ceased to support their agenda. That's why they have done it in smaller numbers. Only that they have become so much violent to the extent that if they do things, even if they are 10, they manage media. Like now they've engaged used to be a 7, they get coverage. But whatever they are trying to do, they are looking in a dark room for a black cloth, which is not even there. The government will not be moved by what they've done. Elections are gone. We are now looking to 2023. Recently, the rally in Mbare, it was poor attended. So what I simply mean is that whatever grievance is that they have, the government already knows. The government understands that we are having economic difficulties. The government understands that people need transport, people need jobs. It doesn't need a demonstration to communicate or to convey a message to the government. Sad news, even Manyenga was not there. There was no leader. You know, these leaders, they hide and they expose innocent people to danger. Because whenever you provoke you provoke the law enforcement, they react. And Manyenga won't be there. Tamisa won't be there. So people now need to see Tamisa, people now need to see Manyenga at the forefront. So as long as these guys are playing behind the corridors, people are no longer taking them seriously. So whatever they are saying, there is no message to take home.
Mm. Thank you so much, Mr. Gakanje. Please do stay on the line. Before we go to Mr. Manyenga, we have our first caller, Mkoma George, Waruku, Mozambique. Mkoma George, Magadi.
Yeah, Tipo Magadi, Mkoma Blessing.
Ah, nice Blessing, Namtera, Butsu, Ndonzi, Jonga, Kandemiri.
Yeah, Mkoma Jonga, Kandemiri, this is the boss.
Ayu, Watiru, Wapenye, Tipo, Iwo, Fungwa, Zenyu, nice VHDQ, MDC, Wapinda, Mkwa, Kwashira, Tizira. Kunyanga hacho kuratidzira iko kwazo parazwa nema purisa kumaneru kunoko vari kuti iwo nzara ine vanhu ndo yaita kuti vanhu vapinde mugwagwa hapana chinhu chambotuma munhu kunze kwe nzara imi munoti iwo
ya ini sekuona kwangu ndo mashoko acho chayo yekuti chapinza vanhu mugwagwa inzara nekuti wega kwaunenge uriko unotongozona ngekuti aiwa ekuzani ko join Ndofunga imu mutawa ni mupangwa iyo pale wanonga wachitungo zvifambiro zvavo. Obva watongotanga kuti joina watanga kutongo mhanya because muna ninga chiona ega kuti zvina zvina kumira mushu. Unotongotumwa nedumbu rako kuti eh iwe shamba ita action yakadai yakadai. Because zvina zvina kumira mushu. Tiri kunyika dzatiri dzinedzi nenyaya yekuti takatiza zvatakatiza huko nenyaya unongoona kuti eh pa nyika musikura ramika. Pari zvino mukada some examination fees 190
Asi ngoma George tanzwa kuti hurumende yateerera kuchema kwaanhu panyaya ma examination fees yadzikisa yadzosera pazvazviri kana kureversa saka iyo imwe nyaya inenge yatobuda iyo mukuratidzira kune mushita vanhu
tichange tichiona anongotaura nemuromo zvino chamba mwana unonza zviita zvino unongotaura zvaita zvakati but unongoona zviramba zvingoripo but I think ndokutotanga kuma protest anoona ramba achitongoita izvozvo zvichava zvinoita kuti vaite something pressure
saka munosupporta munotsigira nyaya yekuti vanhu varatidzire
ya vakaratidzira murunyararo toda kuti varatidze murunyararo kwete kuratidza vachidistroya zvinhu kana kuzekuzorovana but ma protest anotongoitika akaitwa mune zvakanaka ya tinomakurudzira ivazvo.
Thank you so much, Mukoma George. That's our first caller, Mukoma George. Waru phone waru kuMozambique. Muridu nuripi kuMozambique?
Tiku Beira.
Beira. I want to not end, Mukoma. Thank you so much.
Yeah, not end as well.
Yes, Chris Mukoma George, who called from Beira, Mozambique, says he supports the protest and he says they exert pressure on the government for it to act.
Yes, Chonga, I think I heard him also saying that, especially if they are peaceful, like the
peaceful,
one that
yes,
was
he emphasized the peaceful demonstrations.
Yeah, aba Sanders Kuma lamhlanje ke kuhlelo lwethu siqoqa ngodaba lokutshengisela okwenziwe eHarare lamhlanje ngabasakhulayo bebandla le MDC abagcine bekhaswa ke nguZulu Mathupha layo ongenileyo baba baningi kakhulu abantu esitaladeni kodwa ke bacithwa ngamapolisa yiko esiqoqa ngakho lamhlanje lingasitshayela ke ucingo ku +1 202 465 0318 Yeah, asixoxeni nge ngodaba lolu. Yeah, ecingweni silabahlonitshwa bethu esibanxusileyo umnumzana Alex Gaganje oyezano PF kunye lo mnumzana Stanley Manyenga owebandla le MDC. Siyaxoxisana labo. Lani ke lilelungelo lokusitshayela ucingo sixoxe sonke. Jonga I heard that some of the people who joined in the demonstration were actually coming from the combis, you know, the commuter omnibuses. They were complaining that the prices, the fares had gone up. So, Mr. Manyenga, what do you, how is the situation? How are the people coping, especially when you look at those basic things like, you know, commuter omnibus rights? And of course, let's not even talk about food.
I think Mr. Manyenga's line dropped.
Oh, it's dropped.
Yes, I'm not sure whether Mr. Gakanje is still on the phone. Aloha, Gakanje. So I think their lines, they both dropped. Yes, but you know what's interesting, Chris, is the spontaneous protest. Because maybe they managed to catch the police off guard because they said they sent the messages, letters, petitions to the police last year, but the police has been blocking the MDC from demonstrating, from holding rallies. So today they managed to maybe demonstrate for an hour or just below an hour, but before the police came in.
Yeah, that's interesting.
Yeah, but do you think that during that 1 hour they could have scored some points?
I think so, because I don't believe that there was not even one police officer. Remember, there's always some. I think they were overwhelmed. Maybe the numbers were just too much
just
for
too
them.
Much for
so
them.
They decided, let's wait for backup before trying to break them up.
Let me see if we have any messages. Oh, okay, Mr. Gakanje is back on the phone, Chris. You can
Mr. Gakanje, welcome back.
It's okay, sir. Thank you.
Yes. Yeah, so now you said earlier on that the way that the MDC is behaving is mostly based on the stomach. But politics is based on the stomach. People are hungry. You know, when they're hungry, that's what they do. What do you make of that?
You see, the issue here is an empty stomach is not a good advisor.
Mm.
You don't need to follow an empty stomach, especially with a scenario whereby somebody is taking advantage of your empty stomach to fill his or her own stomach. I'll tell you this. We have people in the MDC, there are people in the MDC party who do not have employment history, but those people are rich. We have guys from MDC who are building mansions, who are driving latest vehicles, but we do not know where those people went. This simply means that the guys are getting money out of using people. They take advantage of the situation in our people. Why? Because they are the guys who invited punitive measures, who have put us into this mess. So they did it intentionally, knowing that when people are hungry, and you influence people to demonstrate, you influence people to get in the street, people will just do because our people are desperate. However, the government is doing every effort to feed these people, like you have responded to my brother who called from Mozambique, that the issue of exempt fees was already responded to by the government. But these are people who do not appreciate government efforts in trying to deliver the basics that our population needs. So a demonstration, this is just their way of registering their displeasure, is their way of registering bitterness. But to the MDC group, is their way of harvesting money, because some hostile embassies will then finance them, some set organization will feed into them.
Sir Mkoma, let me just bring in one of the MDC youth leaders in Harare province, Mr. Denford Ngadzore, because we are having problems reconnecting to Mr. Stanley Manyenga. Mr. Ngadzore, welcome to our show.
Thank you very much.
Yes, I think you heard what Mr. Alex Gakanje of ZANU-PF just said. He said MDC people, most of them, they are into politics and they take this like their life career. And most of them, they drive nice cars. He does not know whether they have ever worked before. He thinks it's corruption and corruption right through from you guys. What's your response to that?
But up now, no one has arrested. The only few people who are arrested in MDC, those are the people who actually are arrested by the court. And as a party, we don't tolerate any corruption. So, ZANU-PF, they want to try and equalize ZANU-PF and MDC. While this is a pro-poor party, you know, advance my policies, Ewarombo, could drive a motor to the economy in America.
Ndati ini
MDC mune vanhu vasina nhoroondo yekushanda vasingaziva kuti vakambotandisi vari kugara mumasabhabha mamwe chete anogara vakuru vekuzanup f vachidhraivha mota dzimwe chete dzakanaka sedzinodhraivha nevakuru vekuzanup f ivo vari kubirawo ani mbvunzo wangu uri pachena ndinokupaimezaniso pakaitwa gmu takazozoona yapera kuti vachamisa vakange vaakuita mabhizinesi navamugabe izvi zvinorambwa bedzi nemunhu anopenga tiri kuti inini kana vanhu vaine zvichemo nehurumende havapinde mumigwagwa kunoratidzira zviri kunze kwemitemo kana zvikonzero zvavo zviri zvechokwadi asi kuti bato remdc rakavambwa pamusoro peunhu hwekutyora bumbiro remutemo nekuti ndo zvinovapa mukurumbira vakatyora bumbiro remutemo vanoziva kuti mapurisa edu haadi kuti kodzero dzavamwe dzikanganiswe pavano mapurisa paanopinda achiita bring back law and order ivo vanobva vachema vachiti tiri kudzvanyirirwa asi ivava vanhu vemdc kana mukavataritisa hakuna wemdc anoti akabirwa nembavha mumba anonoripota kuharvest house vanoenda kumapurisa mamwe chetewo avanozopomera kuti ari captured ati iye zvinhu zvese zviri captured munoona kuti utungamiri wemdc hwese magweta anotoganza kuti vanogara vachihwina nhau mumatare edu edzimhosva dai matare aya angareza nepiwei kungadai kusina gweta remdc rinokunda mutadzo saka avakomana vanongoita maungira segaba risina chinhu ipapo hapana kana chaataura ataura zvekuti kubva kuna vanhu vakaexternaliza mari ataura kuti zvekuti hakuna vanhu vakasungwa izvi zvinongova nhema dziri pachena nekuti vanhu vari kuita uhori vari kusungwa asi kuti munhu asungwe zvinoda humbowo hazvidi kuti munhu ave meekitivisti kuti angonongedzere kuti uyu aba obva atosungwa saka kuratidzira kunovaka rugare nemari vakomana vemdc yavo
Chris hanzi Mr. Ngadzore vada kuresponda
okay so go ahead sir
matawire ekombetire zanu apa ana maturo because zvinotozikana munhoroondo ino kuti zanu pf ndeine basa rokreata employment so ngaanotoblema kutizo vanhu vemdc vazodai because ana kuti pakashanda zvivai kuti ndodambudziko kusashanda kwemayuthi emdc or anyone ari muemdc rinoratidza sembo yenyika kuti nyika ine yese haina namabasa so that blame iyoyo don't even give it mdc give it zanu pf but chechipiri kana paine uyo anodriva mota or ane matandiro remember mazimbabwens by their nature theyare hard working inkunzwa nemdc so asodriva mota that is too hard working but kana nyiri nyaya yeexternalizing your foreign currency nyaya yekusungwa yeeverything president wako iwe munangagwa ndiye akataura ega achingopinda kuti malisi aada kuudzai aya ndeye vanhu vakabudisa mari munyika pamalisi ipapo pakapakavaa zanup f yega yoga zvakare kuna president vamugabe vakataura ivo mbune kuti nyika inei yakashaya 15 billion ende vanhu ivo zvakare vakanhonga ipapo vanhu vari muzanup f anova makambanies earmy makambanies vakuve zanup f including obet mukovo so kana tichiti isusu zanup f inoba wanoti referring kwatiri isu kwatinokoma reference we actually confirming what your president eg mnangagwa what mugabe said before vakati ashaya achitaura nyaya it is true kuti eg mnangagwa akaannounza list raunhu anoba munyika rosanganisira maofficials maminista nevakuru vezanup f
pakaoma po Chris tisati taenda kuna vagakadya I think we have a caller Chris
yes silomlaleli jonga iya siyakwamukela kuhlelo
inonani misikande ninjani nabe-27 nabalalelo
siyaphila linjani lini
no siyaphila
ye ungasiphathisa kuhlela
yebo yebo mina ombono wami uthi yabona le nto yamastrike yayona it's a punch but ngicabanga ukuthi kakhulu silimazisa abantu bayalimazisa abantu kakhulu ngoba uhulumende okhona akanandaba nabantu akabazweli abantu into amashayo
manje hallo
I think his line dropped yes I think tine mumwe muteereri tisati taenda kune vadare vedu tina mukoma Andrew vari parunhare hallo
mukoma Jonga zvirite
aiva ndiri mupenyu mukoma Andrew muri kufona muri kupi
ndiri kucape town mukoma
cape town south africa
yebo
aiva
ndiri kungonzwa ngu zviri kutaurwa apa saka regai ndivopindura baba ava pakuzanup f panditika zvokuti ngatiziteerere zvakanaka nokuti kutaura kwatiri kuita kuka zviri kutipedzera nguva ende zano iri kuti mdc iri kukanganisa saka kana uchiti iri kukanganisa papi nokuti tese tirikuda zviro zvakanaka. Hakusiti kwai uyu wataura zvanzi zvaipa iye achiti ngatiite zvakanaka. Saka vanhu vakaratidzira hazvisi kuti kwai vari kutanga mirizhonga, aiwa. Vari kuratidzira zvinhu zvokuti zvino izvi zviri kutiomera, saka tienda kupi? Nokuti takaenda muSouth Africa macho matiri munomu hatira kumira zvakanaka. Epari zvinezvika vanhu vari kuvengwa zvimwe zvisingaiti zvokuti makada kuteerera music inongotaurwa nemunhu wekuZimbabwe, munhu wekuZimbabwe, munhu wekuZimbabwe. Hazvimbotaurwa kunze kwai munhu ari kubva kuChina chichi munhu wekuZimbabwe. Saka ava baba vabva kuzano avaka ngavanzwisise nokuti tese tiri vana vemuZimbabwe. Saka ngati kana zvakadaro ngatipinde futi maelections. Kana vachitika MDC iri kuita mirizhonga ka, tingati ngatiite futi imwe politiki kuti ngakutange futi maelections, nokuti maelections akaitwa aya hakuzvisi kuti kwai zano yakawina munangako. Zvakaswaipwa zvinhu zvese zvatakaona, kana nyika dzese dzakazviona.
Mukoma Andrew, ndikubatei muromo kuti panzvimbo yekuti munge muchidzokera kunoita dzimwe sarudzo, kana muine humbowo kuti pane zvakasuwaipwa, madii kungoenda kumatare? Notakaona MDC yakaenda kuconstitutional court, nyaya yakanzi yaraswa neconstitutional court ikoko, vamunangagwa vakanzi ndo mutungamiri.
Munoona papa zvakungozongotarisirana pasi zviya. Bizungu apana munhu akambozvo akavhota ningiriki munangagwe, akuna mukoma jonga ntsuya kunyeperai ende
kusanganisana navagakanja
zvine nharo mukati, nokuti vanhu varikutambura hazvisi zvakapera. Chingoramba chete chingotaura chinhu chimwe, mukoma jonga akada kuti timona sota mutarisa maningirika, apana chimwe chino chinoti munhu wemuZimbabwe ari kukomplena asitaura chimwe chete, ari kutaura nzara nekutambura chino chimwe.
Maita
toenda kupi?
Maita mukoma Andrew, ndofunga tichapa mukana vadare vedu vapindure. Ndofunga vangadzoro varoda kukasika kubuda muchirongwa, regai timbova pamukana tisaenda kuna vagakanje.
Ya, nyaya kuratidzira inoratidza kuti izvo even assembly se Harare province tiri kuziya zvinhu zvevanhu. So nhasi ndo nhanganyaya yekuti tipanise kupa vanhu. Chaingodiwa chete was to provide leadership, but matambudziko ari munyika ari muHarare, vanhu vese vari kutambura. That's why kubva nezvino tangoronga chirongwa ichi vanhu vazhinji vajoina. Patabuda kwatabva ikoko tichipinda mumusiriki, paita vanhu vakawanda chose vajoina. Kudambudziko ratinaro ndo rine vanhu ivavo, dambudziko ratinaro ndo rine mazenda, ndo rine vabereki vedu, ndo rine mastudents, ndo rine munhu wese. So chirongwa ichi chirongwa chichauya every week, every day. Asi I want to tell you one thing kuma jonga, isusu pano takamboedza chose kunirisa mapurisa semusangano, but ndakazoona kuti mapurisa is now in extension is NPF. Zvaratidza kuti izvo we cannot apply or notify mapurisa watinofungidze kuti izvo they are working in NPF, because NPF is our competitor. NPF will rig the election. NPF ndo vatofa kuti dise. So therefore we have make sure that izvo hatisakwanisi kuti vanotify kusvika mapurisa vavifoma vava mapurisa estate vasiri partisan.
Thank you so much, Chris. Ndofunga wa Gakanje vatomirira kuti vapindure.
Yes, Mr. Gakanje, please go ahead.
Dambudziko rine mwana uyu rakakura handa kubatsirwa ari kuti iye kudriva motikari. Zvinoreva kuti vana veZimbabwe vanoshanda nekuti dzadrivewa kuMDC dzikadrivewa kuZanupf dzabiwa dzikadrivewa kuMDC kushanda nesimba, number one. Number two, nyaya yedu iri pakuti ratidziro yaitwa nhasi haisi pamutemo. Bumbiro redu remutemo rinotaura kuti zvinotenderwa kuratidzira murunyararo muchino maunge wanyorera kumapurisa vokupa tendero. Mapurisa zvavanoita vanotarisa kuti zvaunoda kuita hazvisi kuzokanganisa kodzero dzevanhu here. Ndine hama yangu yabva kutaura ichiti maelections akabirwa, ndozvandakuudzai tekutanga kuti chinangwa chevanhu hachikuratidzira hachinei nekugara kwevanhu munyika ino, chinei nekuedza kuzivisa pasi rose kuti tisu taikodzera kutonga asi hatisirisu takazotonga. Zvamaabvunza zvakanaka kuti kana muchiti imi makabirirwa musarudzo kudaika nehumbowomo takabirirwa apa iye zvino kumwenezu vakaita mavhoti makumi maviri nemanomwe 27 muchirungu, vakajiwa nemunhu wezanopf anga ari kuma over 1000 havasotaura zveregging dams vaikota misa kachiti hatinei nezvekumwenezi tinotarisa national election asi vanhu ivavo more than 1000 vakavhotera zanupf vekumwenezi vekuuzumba vekuepwezi vekubinura ndo vanoita kuti president vamunangagwa vahwine saka ava vanhu vane pfungwa yavo yekurambira nezvakabuda mutarudzo asi chandinovatsiura nekuvadzidza ndechekuti havafaniri kutyora mutemo wodada sezvauri nekuti mangwana vakamuka vari kumapurisa toziva ndozva vanotsvaga zvekusuwa iye zvino zvavaita izvi ari kuganza kuti taita tatobudira mangwana inenge yamhosva ndo panobva paita ana american embassy votanga kuandoka funding vachiti mapurisa ari kudzvanyirira vanhu asi ingaitawo nyika here isina mutemo yekuti munhu anotaura tichangoratidzira patinoda asi zvisinei ndaindivape yandiro ratidziro chaiyo chaiyo iri munzira kuuya kune zvatiri kurongawo isu zvinoita kuti nyika ikwanise kuza ndandiri kwakanzuru nhasi kanzuru iri kupa vanhu mvura ine green meya wemdc anonzi Herbert Gomba abvuma kuti mvura yatiri kupa vanhu haisi up to standard yekuti imwe akanzi neumwe wechidiki imwa mvura iyi wakati tepone nemwe unoshamisika kuti kanzuru yacho inotenga mineral water saka kana kanzuru ichitobvuma kuti tiri kupai mvura isingaiti chaari kutaura kuti kanzuru iri kupefoma chii makambonepi kanzuru inoti inoita wedhibhiu re$15 million mawekazi acho ari kumboshanda kupi saka muchidimbu ratidziro yaitwa vana vezimbabwe vanofanira kuzivisa kuti izvi zviri kuitwa nehuku yakachekwa musoro isisina direction iri kungopaparika nekuda kuedza kutsvaga kuti vaone kurarama nekuti vanhu vemdc vanorarama nemhirizhonga kana vakaita runyarara havararami kana vakaita runyarara havaita relevance saka hapana chisvinu chavari kumbotaura
thank you so much vagakanyi rambai muri parunhare timbotora muteereri tina mukoma richman vari parunhare
hallo
mukoma richman makadi
makasimba here
aiwa zvinofadza kumbotsikwa neshoroma pachirongwa richman
vagona
tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma
ndaida kubvunzawo vakuru avari kutaura
vagakanje
vari kumborarama munyika ipi vakuru
ava vari muharare
hakusina mwana mudiki vanotaura zvavanotaura zvekugotswa tsuro izvi pachake pachake pacho ritori mbavha munhu iyeye mbavha iyeye izanupf iyeye
handizive
kutiimbavha mirandipedze
ndaida kuti ndikuudzei kuti hatisizve kutukanaiwa kungotaura mapoins enyu
nyika yese zimbabwe tinofanira kuti maguta yese vanofanira kuitira izvozvo vanofanira kudemonstra murunyararo hatii mhirizhonga ivo pachava nezanupf ndo vane ropa mumaoko vanhu vavakauraya vakawandisa bcause pachake nepfungwa dzakadzitira muche nezvaakutaura izvozvo bozvakutaura zvisina musoro wese
regai tivape mukana vakupindurei musabva pachirongwa rambai muri parunhare rambai muri parunhare mukoma richman
anotaura kuti kachamisa kaaroza mataura nekapi kanotaura zvani basa rese mani
mukoma richman regai tipe mukana vagakanje vakupindurei
kunga wandi tikuti vagakanje wani kanoti kachamisa kuita sei kwacho saka muzati chiti kaiti izvozvo
vagakanje pane munhu atsamwa akumamunhu regai chimirai vapindure va richman mukoma gakanje pindurai tinzwa
nyaya iripo yakareruka mukoma dai zvano pf ichiuraya iye richman ari kutaurisa dai asiri mupenyu dai kusina munhu anonzi tendai bichi dai kusina munhu anonzi nelson chamisa dai kusisina munhu anonzi job skara dai zvano pf yaiuraya zvisinei ndiri kuedza kukuonesai kuti vanhu ava vebato rinonzi mdc pfungwa yavakasiyirwa navatsangirai vakatadza kuivandudza mukatarisa malines of argument avo kubva muna 99 kusvika nhasi akangofanana ndiri kuti if people have a reason to demonstrate constitutionally according to the constitution which they claim to be champions of they should apply to the Zimbabwe Republic police formally. They are responded formally the same way they were given the permission to have their rally in Mbare. They do it peacefully, but because they know that they don't do peaceful demonstrations, they infringe other people's rights because they are demonstrating. They do not want a formal approval so as to please their external handlers. Kana vaine zvichemo even vakada kuita padistrict
mukoma gakanje just to interrupt you the two the mdc gentlemen they mentioned that they have tried to approach the police for permission to demonstrate, or to inform the police that they are planning to hold demonstrations, but they have been turned down. And I think they have been complaining of being turned down by the police for the past 5-6 months or so.
Understand, they had a rally in Mbari recently. The police cleared them. What the police does is that, not being a police officer, it's not like you apply now and you expect them to clear you, because there are a lot of considerations that they make. What I'm saying is, I know these MDC guys, they didn't mean that they applied. We could just see the application letter flying all over on social media. They have now resorted to violence because they think violence will justify their cause. How is violence going to justify their cause? If you remember on August 1, they say that innocent people were killed. January 2019, they say innocent people were killed. Who are the guilty ones? Who are surviving? Who are not being killed? So these are people who expose innocent people to danger. So that they justify the cause. They try to mudsling the government of being brutal, of breaching human rights. Why is it that they don't lead the demonstrations from the front? Because they know it's illegal. That's why Kamisa at one point called them stupid. He was correct. Because he wasn't there. Kamisa was somewhere else seated, waiting to announce, to read the press, like sympathizing with the people who could just be confronted by the law enforcement agents. All I'm saying is, let's practice the constitution. That's what is called rule of law. This guy who is saying whatever shit that I'm a thief and stuff and stuff, you know, this is typical of MDC alliance. They do not have lines of argument. They can't stand a debate. All they can do is to insult and to provoke. If you imagine, if we were in a studio, Taka Garabese in a studio, I could have beaten him, and that's what he wants. Then he will be saying, he's full of that. But I cannot wait to be called a thief and let him go like that. They provoke people. They do not have faith.
Thank you so much, Mr. Gagaj. And this is what Mkoma Richmond, what you're about, Nare, Rekana, what Nare, how you're doing?
Munakogara unika yitive ni. Pauto ripo badaji patika mucheje ba utana mahiresi mongo pauto ripo papa iwo. Pauto ripo papa iwo. Right now pauto ripo utana mahiresi mongo yo pauto ripo papa iwo.
Ba gaga janzi mongo munoko na mutene mahiresi mongo.
Pauto ripo papa.
Is it still there?
Yeah, ndofunga ba gaga jenare yawo inenge ya dzikira. Wana kwa nangu wasiru kunzwa.
Anda zepo ngayi nalo rara mani wana. Warubi
kumiza mani wana. Yes. Yes. Ndofunga. Yee. Regaiti mboti titore. Tinzwa watereri watumira mashoko hao ku Facebook page ye. Viewe shona. Tozoka kwa muri. Tirukita dambu ziko. Wa komanawe MDC. Wa Stanley Manyenga. Pamwena wa Denford Ngazuri. Na namba zao zirenga zirukuneza. Sakare gaiti mbozwa tutaurwa neva tinzwe zvirikutaurwa nevatereri vatereri vedu tina Mukoma Fortune Zihara hanzi iopinion yavo hanzi vanhu vese vanosupporta MDC chimbogara ipasi mufungisise nekuti Chamisa akakutambisira inguva yenyu hanzi beta musiyane nepolitics mushandire mhuri chete ndi Mukoma Fortune Zihura. Ya wana kutawara watu waru kunyora waru kupi. Then he sends any two boy anzo zakuda action. Modi mshorwa, good evening studio 7 maskwara CI wataskwara tinotenda. Mukoma useni nyangwa waru kutindifo nereyo. Then Fraser Chicks Nathan anzi iko kushaya respect kurukuitwa na Gakanje. Shunura ati zapachena pati ya hari kumirira jaka oma. Ndi Fraser Chicks Nathan select Selector Gabby Jones anzi ini ndirikutoda kumhanya murod I'm ready. Then vamwe vatumira namba dzavo vachiti tovafonere ndo vamwe vatumira ipapa Chris.
Yebo Jonga, ye havasanda sixhuma ke sixoxa namhlanje ngodaba lokutshengisela ukwenzakale eHarare sile ingcingo zethu zingani ziyahlupha kahlupha kodwa hayi zibakhona nje bayangena siyabathola ke kancane kancane lisibheke isikhathi silifonele ukathe silethuba lokuxoxa lomnumzana Denford Ngazihore. Mr. Denford Ngazihore, MDC Harare Youth Secretary, welcome back again on set.
Thank you, Mkoma Jonga. So, Kutanga and Tera, I tell you, this is unfair. Mkoma, what is misguided? Ask Jackin one. What is happening in Kamuno? atipanisi isu seita assembly kuti tipanise kuti izo tinotify ZANU-PF kuti we are coming for you to remove you or to notify ZANU-PF through police kuti tinyuta because vanhu ava vakasana neZANU-PF chechipiri ZANU-PF ine nhoroondo yekuziva kuti izo even after ma notify vanoita turn down so kusvika nguva iyo mapurisa vakushanda semapurisa enyika asiri mapurisa ebato chavari spirita chavanotifaya but pari zvino tine chikonzero chikuru chekuti mapurisa extension yezanupf youth league extension yezanupf as a party so bebo atikwanisi kuvanotifaya asi going forward zvataita isu mapeople process aya aasi kuzomirira and anongomirwa naanyone because vana vezimbabwe vanova muharare vane nzara vane zvinyunyuto vangatarawo zvisina maturo atama allegation but ZANU-PF knows the truth of what is happening in the country vanoziva kuti izvo vakundikana havana solution to the crisis kutenderera kunoitwa mutuli kutenderera kwaapizeti manguja even ed wacho hapana tinozikanwa
Vagagaji. Hello, Mr. Gaganji, are you still there?
Ndiripo.
Tataura enyu tichimirira vateereri.
Mwana uyu dambudziko riripo. Zvematongerwo enyika zvinoda kukudzwa nekurayirwa nekudzidziswa nevanhu vanoziva zvavari. Dambudziko raita muMDC vaita ma same age boys vese hakuna anotsiura umwe kana kudzora umwe. Zvaari kutaura kuti vachaenderera mberi neratidziro. Zvinoita kuti varambe vachisangana nema law enforcement agents. Why? Because the manner in which they demonstrate affects those people who want to be taking part in demonstrations. The fact here remains, the economy is not well, things are tough, and the government is doing everything necessary to make sure we sail through. Even I thank the government for giving MDC MPs vehicles and stuff because while I send some bus to parliament, MPs because the party are very tambura because they abuse the funds. I don't know if funds were not offered. Now, here are the organs we say that they are kutara imosha inosungisa munhu kugara mutirongo yekukonzeresa mirizhonga. Nekuunganidza vanhu nekuita ratidziro zvisina mapurisa mukati dambudziko rekuti tikataura vanoti ndataura ini kati vakabirwa iyeyu kana akambobirwa akatonomhangara kumapurisa mapurisa aya anozongotanga kunhingire ZANU-PF kana tasvika panguva yekuti varambidzwa kuita mbirishonga asi pakati pesapo unogona vachiti mapurisa akanaka mapurisa edini takuita patakanzwa masondo apera iko kamukomana akachitaura chamisa kuti tiri kuda masoja kuti auye tite nhaurirano kana vangopedza kudaro zvonzi futi masoja aya ashati pakapinda vamunangagwa muna 2017 ivava vakomana ndo vanga vari pamberi vachifara nekupembera asi kuti vakazoshaya mapersonal benefits mukati mazvo so chandirongotaura ndite kuti kana vachipupura zvavo kuti vacharamba vachienderera mberi nokuratidzirwa kundichiziva hangu mumwoyo mangu kuti havasi kuzoenderera mberi zvaguma nhasi tinoramba takatarisana navo tinoramba tichivaona isuwo tikaramba takatarisa nezvavo zvezimbabwe zvodarunyara kuti vachasvikepa asi ndinokuvimbisai kuti vagumisira kuita nhasi
ndizvozvo mukoma regai tinzwe vangadzore 30 seconds tine muteereri ari parunhare
ZANU-PF ndiye kutopara mhosva iri kuuraya vana vezimbabwe nenzara iri kupara mhosva yakapromisa dzimba 800 by now anoti zvine single house yavakwa vakapromisa mabasa hapana basa ravakwa vakapromisa kuti maindastry anasviso skill hapana chaitwa so akuti vari ZANU-PF ndiye kupara mhosva vana vezimbabwe kuti they promise sex they promise nothing was fulfilled since they are elected even since the coup so what we are saying isisi paperi pano kudemonstrata aiti mhosva demonstration is a right which is inside in the constitution but it is actually ZANU-PF through the police vakavhaisa mademonstration so illegally ZANU-PF ndiye akatopara mhosva in terms of kuvharidzira demonstration this is a physical party for 2 hours 3 hours to demonstrate city by city at nangu yataona mirizhonga from MDC youth but mirizhonga yazongoya chete pazvema purisa kuti kana matiye gas vachiita mirizhonga ndopavataka kukwatsana citizen nematiye gas vachiita zvakasiyana siyana so ndiri kuti isusu pazvara nhasi neramangwana nerichauya nenext week tiri namusiriti hatisi kuzopara mhosva and hatisi kuzomira and hatimisike.
Thank you, Mkoma. Rambai muri parunare. Tine muteereri wa Hussein Makadi. I think we have lost Mr. Hussein, Chris.
Yeah, it looks like we have lost him. Yes, so, Mr. Kakanja? Yes, you hear what the people are saying there. So, in a nutshell, are you saying that the people shouldn't demonstrate and wait for the next elections?
No, I am saying peaceful demonstrations are constitutional.
Mm-hmm.
Recently, MDC had a rally in Mbari.
Mm.
If you have a grievance, you write to the police. You demonstrate peacefully, like we are going to do against the forces delivered by the council. We are going to apply to the police so that the police will analyze, gather facts, and will establish that our past with a mirror. As the MDC party, it is a party that was founded upon the basis of lawlessness. That's why ever since MGC was established in 1999, they've been at loggerheads with the law enforcement agent. They've been in court in and out. In 2007, they killed a police officer in Kwazana using stones. These are murderers. These are missionaries. They do not want to follow procedure. If they do an application, as MGC used, even personally, myself, I'll be happy to go and hand over their application to the police. They can be cleared as long as police and security army is satisfied that the demonstration will not end violently. But because they want...
But they've been turned down several times, Mr. Kakanja. They've applied and been turned.
What happened?
Yes.
Even I remember when Godfrey Senengam was two with ZANU-PF. He applied to stage a demonstration. I'm not forgetting what was the purpose of the demonstration. He was denied. The police doesn't say, because you have brought your application, go and demonstrate. They analyze, like for example, they need to deploy police officers for that demonstration. Let's say you apply and say we are going to be 10,000. They know the ratios. For example, let's say 10,000 people need 2,000 police officers, but they won't be having staff here, 2,000 police officers because of other programs. They can tell you to stop. So the intention in the matrix are going to MGC, I have another one, who can come and get a little bit, even a gun won't stop us. You know what I have checked with the work of Tindam, with the right of the Laura is a land, was not Mosa. Could you like justify the police point in the police in the Britain? It's like a Mapurita, when you can be a man in Mirizonga.
Mukoma Gakanja, sorry kukubata emuromo. Vangadzure vataura kuti vapinda mugwagwa kwemaawa mawiri pasina kana ruzha kana chii kana noise yaitika. Noise yaitika pauya mapurisa 2 hours later kuna Harare Street vakuparadza vanhu. Munoti
ndiri kuti mutemo hautenderi kuti vanhu ivava vapinde mugwagwa vachiratidzira zvisina police clearance. Ipapa paari kukudzai kuti vapinda vachiita runyararo manyepo nekuti vavharisa vanhu zvitoro. Mapurisa anouya kazhinji katobedzi kana paita munhu achema-chema kuti inini handinei nezveratidziro yemudhishi andavharisa chitoro changu. Baba, you don't break. You don't expect the constitution to protect you after you break it. You don't break the half side of the constitution and expect the other half to protect you. You enjoy the privileges of the constitution on one basis, that you are not abusing it, number one. You are not disadvantaging the next person by actually infringing on his or his own rights. If they do a peaceful demonstration, a peaceful protest.
Thank you. Regatizwe muteereri mukoma Hussein vaya vanenge vadzoka zvakare parunare. Mva Hussein makadi.
Kiripo makadiwo.
Munokuluma futi here?
Ndinotaura.
Munotaura, taura itinzwe kana kuspika. Tipe ifungwa dzenyu pamusoro penyaya tiri kukurukura.
Ndine kushamisikana baba vari taura baba. Mukoma wangu iri vakumirira kana kuyepo. Ndinonzwa kubatikana kuti mutemo mumwe chete wavari kuti nhasi MDC yatadza kuenda kunonyoresa kumapurisa yakatarisa kuti last year they almost had like 18 akatenda down nemapurisa achiambidza a peaceful demonstration. A peaceful demonstration is a right of every citizen. Saka vanhu vakaenda granted because one a good way of expressing what they are feeling. Like our new Zimbabwe, one a right of a demonstration. But Shanita Zimbabwe, that state is captured. Can it be if you have four corners, many of my police people, what would be their own right to demonstrate? People are not satisfied with the government, so there's a right to demonstrate. But already, the NDC and Alain, there's no Kundira, no Tua, petition for demonstration, that they did demonstrate. They must be granted because it's their right. It's not only head office, it's not a terrorist organization, it's only head quarters in our day, it should be the right. They represent the mass we need. But I'm very surprised, man, overall. And the last picture was shown in Vanuatipuro, Zimbabwe. Daylight, Vanuatipuro, Achifa. And so that everyone witnessed that. But in Poma, Ottawa, Vanuatipuro, Anakufa, you saw an organ. No words, I'm Poma. If you are the only one who is enjoying Zimbabwe, don't think everyone is enjoying. The minor, large region, the mass, they are suffering. You people must have a heart to rule the people. You must be leaders, not dictators, and the way you are doing in Zimbabwe. It's very painful. Now we are here in South Africa, Tungarakunoku. On our way. We have two sectors that are in Zimbabwe for us to provide for our families. We always want to come back home, but the state in Munika is unbearable. People, they have the right to demonstrate, they have the right to whenever they feel like going into the street, they must be granted permission to do so.
Thank you so much. Yes.
Sure.
Thank you so much, Mkoma Hussein. It's only that time in Akuti TV. Mkoma Hussein is calling from South Africa. He said last year alone, 18 MDC applications were turned down by the police. And he says ZANU-PF has captured everything, including the police. And also he says what makes him angry is the denial by Mr. Gakanja that no one was killed last year in August, Chris.
Yes, it's very, very interesting, Mr. Gakanja. Now, what do you make, Mr. Gakanja, of the situation as it is? You know, people are saying that they can barely afford, basic stuff. Even the example gave earlier on of people not being able to go to use commuter omnibuses. Now, when you see such a situation, is it not an indication that the government has failed?
You see, first thing I need to correct my brother Hussein, he has just called.
Mm-hmm.
These people, you know, it's like supporting MDC. Mm. You get a bonus of some kind of misunderstanding. I never said people did not die on the 1st of August. I said innocent people were exposed to danger.
Mm.
Danger which cannot be attributed to the ruling party or to the government. Because these MDC guys are violent. In 2007, they stoned a police officer to death. During Morgan Tsvangirai's funeral, they almost burnt Kupe. Right now, you can't walk down Nelson Mandela wearing a T-shirt for another political party which is not MDC aligned. They'll beat you. So what I mean here is, vanouraisa vanhu vari innocent, vachiuraya ivo vacho futi kana vakaona kuti vaprovoka state haina chaita, ivo vacho vanourayana kuti vazotaurira pasirese vachiti ZANU-PF yauraya. Right, ndoya panyaya yenyu, zvinhu zvakaoma. And zvinhu vanofanira kunzi vanhu vedu vakunzwisa kuti zvakaomera pasi. Ndosaka makaona kuti by election rakabva kuitwa muno muHarare, ZANU-PF yakawedzera mavhoti. By election rakaitwa kumwenizi kwainzi neko kamukomana rishamisa tapinda kuma raw areas kukambena vakarohwa nekure vanhu vari kunzwisa kuri kubva maproblems edu. It's not a government failure. As a country we need to be united to come up with the solutions and the way forward. Inini tinondishamisa chinhuwani, MDC people are problem killers. They can tell you the problems of this country using words from Oxford Dictionary. They do not have a single line of solution.
Yeah, Mr. Ngatsuwari, please respond. We are out of time. We are just about to come to the end of the show. Can you give us your quick response?
Chakutanga, ZANU-PF, I'm not going to drive my vote in Harare.
Kiyakawe zira kete, yakawe zira bribery mwarare. Muno ziya iluri zani peyo mtuwe election kwa zana. Yaka kira bo 30 meters away from polling station. Ene zakaika is a way of campaigning. Mbura yaka naka chose, we know the mbura is a right, my citizens, those who put zira. But the way my place zaka itwa, it was a way of campaigning. That is the
unfortunately, we have run out of time. Sorry for that. I hope you join us again next time. We have come to the end of the show. That there was Mr. Denford Ngadziwore, MDC Secretary for Youth in Harare. You also heard from Mr. Alex Gakanje from ZANU-PF. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. I say, till we meet again, continue supporting Studio 7. Good night.